Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti Zimbabwe inofanira kuzvipira kuvandidza zvinhu munyaya dzezveupfumi kusanganisira kurwisa uori, kusimbisa dhora remunyika uye kuuya nemazano ekuti ingabhadhare sei chikwereti chayo chinodarika mabhiriyoni 10 ekuAmerica kune vekunze. Mumashoko kuvatori venhau, IMF inotiwo Zimbabwe inofanira kuuya nemazano anokwezva vemabhizimisi vekunze uye kugadzirisa nyaya dzemagariro evanhu neutano munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti Zimbabwe iri mugwara zvisinei nezviri kutaurwa neIMF.
Tingangoteerera zvedu zviri kutaura IMF neamwe maboka akadaro sana World Bank nezvavanenge vachitaura kuti hurumende dai yaita icho, dai hurumende yaita nechakati. Asi maonero edu isu semaeconomic analyst ndeyekuti upfumi hweZimbabwe huri kuita nani, huri kuimprova. Zim dollar yakaintroduswa ikambotanga ichipaparikira, asi izvozvi mari yemuZimbabwe yadzikama yave stable, mitengo yakadzikama iri stable. Totarisa kwanga kuine mafuel shortages, izvozvi hakusisina. Kwanga kuine mashortages cash, izvozvo hakusisina. Izvozvi tamu National Development Strategy 1 inochazosvika muna 2025 zviri kunyatsooneka kuti upfumi hwenyika huri kuita nani.
Vamuponda vatiwo
saka chatiri kukumbira izvozvi nechatiri kutarisira ndechekuti plani dzemuZimbabwe ngadzidevelopwe by Zimbabweans for Zimbabweans for Zimbabwe. Ngazvinge zviri zvinoti local grown policy inenge ichitarisisa maonero aita economy yedu, kuti economy yedu is now localized, is now indigenized, because haticharely on makambani mahombe ekunze zvaiitika kare. Hongu mari dzekunze tinodzitambira kana dzauya, asi ngadziregerewo kuve dzakamirira takatarisira. Aiwa, iwe ndosaka zvinzi zano panga une rako.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo IMF yarova nemonemo.
Mashoko etsokwadi uye akanaka anogara achitaurwa mukati menyika. Bhanga iri rinotaura mashoko ekuti kugadzirisa upfumi hwenyika yeZimbabwe uye wokugara zvakanaka kwevanhu nezvizvarwa zvemuno. Hurumende inoda urongwa hwekuchinja mafambisiro ainoita basa rayo. Hurumende yeZimbabwe inofanira kuita zvisungo zvinoita kuti dhora remuno rirambe riine huremu, zvinosanganisira kusagadzira nekudira mari yakawandisa munyika isingaenderani nekuwedzera kweupfumi hwenyika. Hurumende inofanirawo kudya painenge yakohwa, zvichireva izvo kuti inofanira kushandisa mari yayawana kubva pamitero, kwete kukwereta mari zhinji zvinoita kuti izoita zvikwereti zvakawanda asi zvisina budiriro yazvinounza mukati menyika.
Vachipawo pfungwa dzavo, mukuru wesangano reCEO Africa Roundtable vaOzwo Bina vati
Zimbabwe yagara iine upfumi hune mabayo kwamakore anopfuura 30. Nyika dzose dzinoda kuita zvemabhizimisi nenyika yeZimbabwe kazhinji dzinonyanya kutarisa zvinenge zvataurwa nemabhanga makuru emunyika. Munyika dzose akafanana naIMF nana World Bank. Kwenguva ino zvinenge zvichionekwa naIMF nana World Bank hazvisi zvinhu zvinoita kuti vaya vane mari vanoda kusima mari munyika medu vange vaine chivimbo chekuti mari iyoyo inokwanisa kupinda munyika medu ichichengetedza maringe nezvinhu zvakati o.
Ko, ndezvipi zvirehwa rehwa izvi?
Chekutanga inyaya yehuori nekuba. Vari kunze vemabhanga makuru vanoda kuona kuti taita hwaro hwakasimba hwekuti izvo vanenge vachiba nevanenge vachiita kuti pawanike mikana yekuba nehuori. Mitemo yagadziriswa inoita kuti zvese izvi zvisaitike. Chechipiri, tiri kuonekwa sevanhu vasingakwanisi kubhadhara zvikwereti.
IMF inotiwo iri kuita musangano padandemutande neZimbabwe mwedzi unouya mukuedza kuumba hwaro hwekuti patangwe chimwe chirongwa chekubatsira Zimbabwe neruzivo kana kuti Staff Monitored Program. Chirongwa chakadai chakaitwa kusvika muna kukadzi gore rapera, asi IMF yakati Zimbabwe yainge yatora gwara risiriro.